Ndithetha ukuthi izolizwe ziyava sathi ba-fit for discharge but vari kuongororwa vachiri muchipatara. Tangozongomira kuti medical report yavo ibude uyezve nemamwe matest akaitwa pavari kuti zvibude. Inoita kuti azonyatsongopa detailed report kune munhu wese on our end. Tichinyatsokudhaiwa zvinenge zvinoboa.
Saka munotarisira rini kuzopa gwaro ramuri kutaura kuti rinenge rabuda iroro?
Handina hangu specific time but now zvinhu zvave pedo. Zvinogona kunge zviri kana zvanhasi kana mangwana but zvave pedo. Ndingofollowa mapropa channel iwo ekuteedzerawo tichiita infomawo nezvikozi zvinhu zviri kuitwa nechiremba ari kumegamahina nemalawyers nechivhuvho malawyer. Saka zvinhu zvekuti tinenge tichida kuti tiendere situation yacho inefomawo.
Tiri kutoonawo mune mamwe mapoka enhau vari kuburitsa mashoko ekuti Dr. Magombei vakakuwadzwa kushungurudzwa kwavakaita zvekuti vakutofamba newheelchair. Mungatiudzawo zvakamira sei?
Hai, yekufamba newheelchair hamunotaurirwa that. I think mapepanhau anenge asinonyatsoziviswa mune zvakawanda. Uyezve zvekukwadzwa izvinto zvendati zvonii ndichanyatsokwanisa kukomenta kana tichinyatsokwanisa kukomenta tane full report hatidi kuti tigoita kuzivisana mbichana mbichana. I don't think zvinenge zvine professionalism mukati asi kuti tongonyatsongozadzisisa tanyatsobuda nefull medical report investigation dzisafera. Ya, ndizvo nezveutano.
Asi vachiri muchipatara here kana kuti vakabuda muchipatara?
Vachiri muchipatara.
Vakukwanisa kuonekwa here nevamwe vasiri vemhuri chete?
Aiwa, vasati vakwanisa kuonekwa.
Imiwo sesangano vakawanda vanga vachitaura kuti vana chiremba vakanga vati havasi kuenda kubasa nenyaya yekuti Dr. Magombei havasi kuzikana kunzi varipi. Dr. Magombei vakawanikwa madzokera here kumabasa?
Napaererano nenyaya iyoyo tichida kumbomira kuti zvoni tange taziviswa kuti chii chakaitika pavari uyezve taada kutanga kutiwo tichitooma negotiation naemployer wedu tichigadzirisa nemiyadzo tikwanise kudzokera mumabasa.
Asi muri kuonawo zvinhu zviri kuitika muzvipatara. Tiri kunzwa varwere vari kufa, vamwe vari kutadza kurapwa vachidi. Vakawanda vari kubvunzwa kuti vana chiremba havasi kurwadziwa here nezviri kuitika muzvipatara izvo?
Situation inototirwadza zvingaite hatidi kunge tichiri pabasa. Zvine tichitorwadziwa zvikuru asi chiremba anenge asina kugwetetana anenge ari watingati dangerous kune patient. Tisati aitikurudzirawo kuti dai employer wedu akasika kutibatsirawo mune zvakanaka kuti tikwanise kuita sei kudzokera kumabasa.